Chidzidzo 4. Takabudisirei Bhaibheri reshandiro yenyika itsva. Kwemakumi emakore, zvapupu zvaJehovha zvakashandisa mabhaibheri akasiyana-siyana, zvichiaprinda nekuaendesa muvanhu. Asi takazoona kuti paidiwa Bhaibheri rinobatsira vanhu kuti vawane ruzivo rwakarurama pamusoro pechokwadi, zvinova ndizvo zvinodiwa naMwari. 1 Timothy 2, verse 3 ne-4. Saka muna 1950, takatanga kubudisa zvikamu zvebhaibheri nemutauro wemazuva ano rinonzi shanduro yenyika itsva. Bhaibheri iri rakashandurwa zvakarurama mumitauro inopfuura 130. Paidiwa Bhaibheri rinyore kunzwisisa. Mitauro inochinja nekufamba kwenguva, saka mabhaibheri akawanda ane mashoko asinganzwisisiki uye echinyakare. Kunewo zvimwe zvinyorwa zvebhaibheri zvekare zvakawanikwa. Zvinyorwa izvi zvakarurama uye ndizvo zvinonyatsoda kuenderana nezvaiva muzvinyorwa zvekutanga uye zvinobatsira pakuwedzera kunzwisisa chiHebheru, chiAramaiki uye chiGiriki chemubhaibheri. Paidiwa Bhaibheri rakaturikirwa nemazvo risina kuchinjwa zvakanyorwa pakutanga. Pane kuita madiro nezvinyorwa zvakafemerwa naMwari, vanoturikira Bhaibheri vanofanira kubudisa pfungwa dzacho sezvadziri, vasingachinji zvakanyorwa pakutanga. Asi mabhaibheri akawanda akabvisa zita raMwari rekuti Jehovha mumagwaro matsvene. Paidiwa Bhaibheri rinopa mbiri kumunyori waro. Mubhaibheri reshandiro yenyika itsva, zita raJehovha, iro rinowanika kanenge ka 7,000, rakadzorerwa maraiwanika muzvinyorwa zvekare kare zvebhaibheri. Vanhu vakaturikira Bhaibheri iri vakatora makore akawanda vachitsvaga mashoko, kuti vazobudisa Bhaibheri rinonakidza kuverenga, richinyatsobudisa pfungwa dzaMwari. Pasinei nekuti une Bhaibheri reshandiro yenyika itsva mumutauro wako here kana kuti hauna, tinokukurudzira kuti ugare uchiverenga shoko raJehovha zuva rega rega. Mibvunzo yekudzokorora. Sei takasarudza kubudisa Bhaibheri reshandiro yenyika itsva? Chii chatinofanira kuita zuva rega rega kana tichida kudzidza nezvekuda kwaMwari? Dzidza zvimwe. Verenga mashoko ekutanga muBhaibheri reshandiro yenyika itsva, wozvibvunza kuti dare rakaturikira Bhaibheri iri raiona sei basa raro. Wadaro, chibva waenzanisa mavhesi aro anotevera nemamwe mabhaibheri. Vatongi 11 verse 40, Ruka 23 verse 43, 1 Vakorinde 7 verse 36, Mateo 27 verse 52 ne-53, Varoma 10 verse 13. Ndipo panoperera chidzidzo chacho.